kitse go riza go pisa se go fa go batho re zano bis education minister wa David Coltart wa itala na finance minister wa bit la katelana kuti wa bit vanga vachi pa directives go zimura kuti isabata ma incentives nokuti ma incentives i gift inonzi pa chirungu honorarium isingafani kuti idini i taxe saka zvino zvakawirira mwana ma minister mairi aya. Awa wangopinda wangodawo kungobatirawo pakati sebhasikiti isu tizva kuti ndo vari kurova maticha ndo vari kupa kuti maticha akawanda atize munzvimbo dzakawanda saka tinozviziva kuti kwazvakamhande kupi ngavasada kunyepera zvavo vanhu kuti ndivo vazopa dhaekti kuzimura tinoziva kuti zvakabva namaminista maviri akataura education nefinance minister saka zvokuda kukambira zvinhu zvekuti ndo vazoita kubatira chione zvine musoro kana vachiona zvekuti zvine musoro vachida kuti hazvina musoro ngavape kuti maticha apihwe mari yakanaka kuti vatambire mari dzakadakara vatozobvisa maizidhisa.
Saka zvaakureva here kuti varayiridzi havachabatirwa mitero pamari dzekubatsirikana idzi?
Izvo ndo zvamandoro kwazvo zvakabvumira mwanezuro pakati pakoritati vandinotova navo nemeeting for 2 days izvi ndotori navo ndatobuda murumu mandakagara navo navafinance minister vabiti ndo zvaakatotiudza nezuro chaiko. Saka tatoka namavo kutopfuma tichiona mashoko anoita sekuti kune imwe pati yazobva yafunga maticha nhasi. Zvinokanganisa dzidzo tinozviziva kurohwa kwamaticha nevanhu vacho vavadada sekuti vakukoshesa maticha kushayikwa kwemari dzavarayiridzi kushayikwa kwemari dzokupa kuti muzvikoro mufambe zvinhu zvakanaka saka tiri kungoramba tichikurudzira izvi kuna minista vaColtart navafinance minister vabiti kuti zvatinoda chaizvo chaizvo ndite kuti murayiridzi avewo munhu pana vamwe vanhu atambire mari yakanaka inopa kuti vana vake vanoenda kuzvikoro zvakanaka.